mutongi wedare we High Court Justice Martin Makonese vati vave kuzonzwa chikumbiro ichi musi wechina svondo rinouya mushure mekunge gweta rehurumende Rejoice Kuhove rakumbira kupiwa nguva yekunyatsogadzirira zvizere. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu vaCharles Thomas avo vanoti vakatotywa panguva yegukura hundi vachishanda pamwe nesangano reEbach likaZulu vakaendesa chikumbiro chechimbi chimbi chekuti hurumende imbomira urongwa hwairi kuda kuita hwekuviga patsva vanhu vakaurayiwa panguva iyi. Muchikumbiro ichi vaThomas avo vari kumiririrwa negweta raNqovani Stole vakadoma mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kurukota rezvemukati menyika vakazembekazembe nasachigaro weNational Peace and Reconciliation Committee vaSelo Nare saivo vanhu vane chekuita nenyaya iyi. Vasole vatsinhira kuti nyaya iyi ichanzwika svondo rinouya sezvo gweta rehurumende rakumbira nguva izvo zvatambirwa nedare. Amai Jenny Williams, avo vanove mutungamiri wemubatanidzwa wemasangano akazvimirira ega weMatabeleland Collective varimowo munyaya iyi vakazvimirira pachavo vega sezvo mubatanidzwa wavo uri iwo wakavamba chirongwa chekutaura nemutungamiri wenyika kuti nyaya yegukura hundi igadziriswe. Pane mutemo wekuti kuviga vanhu patsva vakaurayiwa nenzira seyegukura hundi chinhu chinofanirwa kuitwa hurumende ichitungamidzwa pamberi. Pane vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri vakaurayiwa panguva yegukura hundi pakati pemakore a1983 na1987 mumatunhu eMatabeleland neMidlands nechikwata chemauto chainzi 5th Brigade. Vamunangagwa vaive gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika panguva iyi mushakabvu Robert Mugabe vari mutungamiri wehurumende. Nyaya yegukura hundi inogara ichimutsa mutauro munyika nekuti vamwe vanoiona seine chekuita nekurwisana kwemarudzi. Vamwe vanoti hurumende inofanirwa kubudisa pachena zvakaitika panguva iyi yokumbirira ruregerero uye vakauraya vanhu ava votongwa kuitira kuti munyika muve nerunyararo rwechokwadi. Hurumende haisati yakumbira ruregerero panyaya iyi kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.